Vamalema vakataura mashoko aya nezuro kumomo yevatsigiri vebato ravo muPretoria pamhemberero dzokuwana rusununguko kuSouth Africa dzeFreedom Day. Vakakurudzira mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinogara munyika iyi kuti zviende kumusha kunovhotera shanduko. Vamalema vakashora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vakatadza kuita zvavakavimbisa apo vakatora matomu muna 2017. Asi mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana navamalema kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuvhota, asi kuti zvinofanira kuvhota zviri chero kunyika ipi zvayo.
Panyaya yekuti vanhu vanovhota hazvingorevi kuti vanofanira kungouya kuzoendai munovhota chete. Zvinotaridza kuti vanofanira kunge vachikwanisa kubvumidzwa kungovhota vari kunyika kwavari iko, nekuti nevamwe zvizwazvo zveZimbabwe vari kunyika dziri kure kure zvakafanana ndikwana UK, Switzerland, Britain zvakangodaro. Dzimwe dzenguva kuti vazokwanisa kuuya kuti vaite mari dzekuya kuzovhota zvinhu zvingangorema. Saka taida kuti vamwewo vari kunze kwenyika kana vanoda kusapota kuti maZimbabwenzi akwanise kuita zvinhu zvavo ngavarambe vachisapota nyaya yediaspora vhoti. Ndo nyaya inokosha kwandiri.
Izvi zvatsigirwa naDr Wellington Gadzikwa, avo vanodzidzisa paAfrica University vati chikuru chinodiwa kuti mutemo uvandudzwe kuti vanhu ava vabvumidzwe kuvhota vari kunze kwenyika sezvinoitwa pasarudzo dzenyika zhinji pasi rese. Dr Gadzikwa vatiwo panoda kuvandudzwa mutemo nemafambisirwo esarudzo muZimbabwe, vachiti kana zvinhu zvikaramba sezvazviri kuvhota hakuna zvakunoshandura.
Mamiri azvakaita izvi, mabato acho anonge achida kuvhoterwa anenge akwirira nevanoita zvemaelections vezviki vaya. Saka zvinoreva kuti nyangwe vanhu vavhota mangwana tinongodzokera patanga tingori vanhu vachiti hazvina kubuda zvakana, kuti vanhu vanenge vasina chivimbo nekuti neboka rinoita nezvemaelections. Saka chingatoitika kuti vanhu vadaro ndechekuti dai zvaitotenderwa nzi sezvinongoitawo dzimwe nyika kuti vanenge vamazvizvarwa zvedzimwe nyika zveziri mukati nedzimwe nyika dzinongovhotawo dziri kwadziri ikoko. Ndo zvandinoona zvinoshanda pane kuti vanhu vekunoku vangadzoke kuno, nekuti nyangwe kuine hondo iriko vachitandaniswa vachipondwa vanongoshingira variko.
Kunyange hazvo vamalema vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kudzokera kuSouth Africa zvavhota, vamadhuku vati nyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvekunze kwenyika muSouth Africa inogona kutadzisa vakawanda kudzokera kunyika iyi.
Kana vamalema vakangoti endai munovhota, zvinoramba vachisimbisa nyaya yekuti kuSouth Africa vanhu vari kungoda kubvisa maZimbabwenzi. MaZimbabwenzi anoratidza kuti haasi safe kuSouth Africa ikoko, nekuti kana kune vari kuwadza maZimbabwenzi, vamalema kuti endai munovhota zvinenge zvangozofanana in effect kuti endai kuZimbabwe. Saka vanhu vanozodzingwa ikoko vasingavape protection yekuti awagarai kuno, kana nguva yekuvhota yasvika munongovhota shanduko inongozouya.
Vakasanobata chinzvimbo chemutevedzeri wasachigaro mubato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vamunangagwa vanofanira kubviswa pachigaro, uye vakurudzira vana veZimbabwe vari kuSouth Africa kuti vateerere mashoko avamalema. Mutauri webato riri kutonga rezanupf vaChris Mutsvangwa varamba kupa pfungwa dzebato ravo pamashoko avamalema. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Vamalema vakatsigira vamunangagwa pavakapinda panyanga muna 2017, asi ukama hwavo nebato rezanupf hwave kupota huchidziya nekutonhora dzimwe nguva. Zimbabwe iri kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuru gore rinouya, uye vamalema vanoti vanhu ngavavhotere shanduko. Zvichakadai, komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission nhasi yati vanhu vakawanda vave kuenda kunonyoresa kuvhota pasi pechirongwa chayo chechipiri chekupinda munzvimbo dzinogara vakawanda ichinyoresa vanhu kuvhota. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chirongwa ichi chichipera nemusi wemugovera hazvifaniri kushayisa vanhu mufaro, nekuti vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuvhota kumahofisi ekomisheni iyi. Vamangwana vati vanhu vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuvhota kumahofisi avo 93 ari mumatunhu ese munyika.
Tasvika kumazuva ekupedzisira wando vanhu ri kutouya. Komisheni yakaita zvekare stendi kuzoita ITF kwatiri kuona vanhu akawanda vachi vachinyoresa kuvhota. Tokurudzira voruzhinji kuti vashandise mukana iwoyo munzvimbo dzavo dzakasiyana. However, bhiti chedu ikapera komisheni haina kumirira kunyoresa vanhu kuvhota. Take takavhura ku73 maofisi edu anova 63 madistricts ne10 maprovinces. Kureva kuti vose vanoda kunyoresa kuvhota vanoda kuenda munzvimbo idzodzo. Zvinhu zviri kuzofambira zvakanaka.
Kusvika musi wa18 mwedzi uno, pane vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu vainge vanyoresa pasi pechirongwa ichi chakatanga musi wa11 mwedzi uno. Vanhu zviuru makumi masere vakanyoresa kuvhota nyika yese pasi pechirongwa chekutanga chezek kana kuti blitz, asi vanhu vakawanda vanotarisirwa kunyoresa pasi pechirongwa chinopera nemugovera sezvo chiri kuitwa apo paine chirongwa chekupa vanhu zvitupa munzvimbo dzinogara vazhinji nevecivil registry department. Nyaya yekushaya zvitupa ndeimwe inotadzisa vakawanda kunyoresa kuvhota, asi vamangwana vatiwo imwe nyaya inoita kuti vakawanda vasanyoresa kuvhota inyaya yemanyepo anotaurwa nemamwe mapato kuti zeki inobira sarudzo. Vanhu havamanikidzwe kuvhota muZimbabwe, uye vamangwana vati ndizvo zvinoita kuti vamwe vanokwanisa kuvhota varegedze. Asi vatiwo chinofadza pachirongwa chavari kuita mazuva ano inyaya yekuti pane vanhu vane makore makumi masere vakanyoresa kuvhota. Vamangwana vati vachazivisa uwandu hwevanhu vanenge vanyoresa kuvhota pasi pechirongwa ichi kana chapera nomusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.